manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 26, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu mumwe chete ofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro kunyange kuramwa mabasa kwevarairidzi kuri kuenderera mberi. Vaimbova mutungamiri weZifa, amai Henrietta Roshwaya, vosungwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwawedzera kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 237 zvichitevera kufa kwemumwe munhu kuBulawayo nezuro. Pavanhu vanomwe vafa nechirwere ichi munyika mazuva gumi nemana adarika, vatanhatu vavo vari kuBulawayo. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwakati wedzerei zvishoma kusvika pazviuru zvisere nemazana maviri ane makumi maviri nevatanhatu kana kuti 8276 mushure mekunge vanhu vanomwe vabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vose ava vakabatwa nechirwere ichi vari muBulawayo. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 7797. Nezuro kwakapora vanhu gumi nevaviri. Vanhu vachiri kurwara vave mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 242. Zvichakadaro mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika pazviuru makumi mana nezviviri zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 42,262. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mana nematatu kana kuti 43 million. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu kana kuti 225,000. Vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi mashanu nezvina kana kuti 1,154,000. Vapora vave kuda kusvika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29 million.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamudzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pamasai sai anoti 13860 15460 909 AM kana 4930 kHz.
Vana ve form 5, form 3 ne grade 6 vadzokera kuchikoro nhasi pasi peurongwa hwehurumende hwekuvhura zvikoro zvishoma nezvishoma. Panguva iyo vadzidzisi vakawanda vachiri kuramwa mabasa, izvo zviri kuita kuti vamwe vabereki vatyire vana vavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo vana vechikoro vakawanda munyika nhasi vadzokera kuzvikoro, uye vamwe vevana ava vari maboarding schools vakadzokera nezuro, vamwe vabereki vanoti vari kutyira vana vavo sezvo vadzidzisi vari kuramba vachiramwa mabasa. Mumwe mubereki uyu angozvidoma nezita rekuti Muzvare Musika vaudza Studio 7 kuti vakarambidza mwana wavo kuenda kuchikoro nekuti vakaudzwa nemukuru wepachikoro panodzidza mwana uyu kuti vadzidzisi havazi kuuya kubasa.
Tafonera head tikabvunza kuti kuchikoro zvakamira sei, vakati kuchikoro vana varofana kuvhura but my teachers hasi kudzidzisa ende vana vanenge vangoriko vakangogara vachingotamba vachingoita sei. Saka ndatoona kuti zviri nani mwana agare kumba kumuendese kuma extra lessons zvaanga achingoita, because hazvibetseri kuti ndotora mwana ndomuti ndikunomuendesa kuchikoro kusina maticha. Vanonochengetwa nani kuchikoro? Tinoda kuti vana vedu vadzidze.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti muzvikoro zvakawanda munyika vadzidzisi havasi kuenda kubasa. Murongi wemabasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vabhani manokora vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinofara kuti urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro zvikamu nezvikamu huri kuenderera mberi. Asi vati mashoko emisikanzwa yaiitwa nevamwe vana vechikoro vakabuda pakuvhurwa zvikoro pekutanga ari kuita kuti vashushikane sezvo vadzidzisi vari kuramba vachiramwa mabasa.
Vadzidzisi vazhinji havasi muzvikoro, izvo zvakutityisei nekuti vana vanenge vawanda. Kuwanda kwevana nemusikanzwa yatata kuona ichiitwa nevamwe vacho zvinodzoka zvatityisei.
Kunze kwekutyira kuti vana vanenge vachiita misikanzwa muzvikoro sezvo musina vadzidzisi, vamwe vabereki vari kutyirawo nyaya yekutapirirana kweutachiwana hwecoronavirus. Pane mumwe mwana akabatwa neutachiwana uhu pane chimwe chikoro muguta reulawayo svondo rapera. Mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vatakavafira zhou vati vana vadzokera kuzvikoro nekuda kwekuti vabereki vapererwawo nezano rekuti vodii navo.
Tinoona sokuti kuinda kwevamwe vana vechikoro, ivo vamwe variko vachona kusitorina maticha, kuchawedzera dambudziko zvikuru muzvikoro. Ende tinoona vana vachirasikirwa noupenyu, uyezve ramangwana ravo richizova rinokanganisika.
Vazhou vati vadzidzisi vachiri kuramba vakamira pachitsidzo chavo chekuti havadzokeri kubasa kana vasati vapiwa mari yemuhuro yavari kuda, iyo inove mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Asi vati vadzidzisi vanoramba vakazvipira kutaurirana nehurumende. Mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kuenderera mberi neurongwa hwekuvhura zvikoro kwehurumende kunoratidza kuti haina hanya neupenyu hwevana vechikoro uye nedzidzo yemunyika. Asi vatiwo vadzidzisi vakazvipira kutaura nehurumende vachiti sangano ravo rakanyorera makurukota ezvemari nedzidzo richikurudzira nhaurirano.
Zvatakuona ndechekuti kuti hurumende yedu yaita vanhu vasina hanya nedzidzo yevana vedu, saka havana nguva yavari kutipa yekuti tiite hurukuroidzi. Hurumende yedu haina hanya. Vabereki tinovakurudzira kuti dai vambochengeta vana vavo kudzimba kusvika nyonga nyonga iripo iyi yagadziriswa.
Taedza kubata gurukota rezvedzidzo vaKain Matema kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu muzvikoro, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Tabata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi iri vataungana ndoro tikavanyorera mibvunzo yavange vati vachapindura, asi vange vasati vaita izvi panguva yekuenda pamhepo. Vadzidzisi vakatanga kuramwa mabasa pakavhurwa zvikoro pachikamu chekuvhurwa zvikoro chekutanga pakupera kwagunyana, vachiti mari yemuhoro yavanowana haikwanisi kuti vadzokere kumabasa. Hurumende yakawedzera vashandi vehurumende mari, asi vadzidzisi vari kuramba vakatsika madziro. Mumashoko avakatura pamusoro pemamiriro ezvinhu munyika svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo iri kugadzirisa zvichema zvevarayiridzi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muz Muzinda weZimbabwe muBotswana nasi waita musangano wekukurudzira kuti zvirambo zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nemakambani anobvidzana nehurumende zvibviswe vachiti zvakanganisa upfumi hwenyika. Asi vebato guru rinopikisa reMDC Alliance varatidzira panze pemuzinda uyu vachiti nyaya yehuori nekutyora kwekodzero dzevanhu ndiyo yapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vapinda mumusangano uyu vanosanganisira vamiri vedzimwe nyika kubva kuChina, Russia neSahara Republic. Musangano uyu unotevera chisungo chesadi gore rapera kuTanzania kuti nyika dzemugungano iri nemuAfrica dzibatane mukurwisa zvirango izvo zvinonzi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakanangana nekupidigura hurumende yavo.
Sanctions are without doubt a form of aggression against my country and a tool of regime change.
Zvirango izvi zvakananganawo nekuda kupidigura hurumende yangu.
Asi vatsigiri veMDC Alliance varatidzira panze pemuzinda weZimbabwe vanosanganisira murongi wemabasa vataurai mavoko vatichapa kuti upfumi hwenyika huende kumawere inyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yava Mnangagwa.
Nhasi tanga tiri pamuzinda weZimbabwe embassy muabroad vatanga tichiratidzira kuti kwetu dambudziko riri kuZimbabwe haisi nyaya yemasanction. Dambudziko riripo icorruption huori nechimbavha nechigandanga chiriita nehurumende yaMnangagwa. Saka iwo vachichemera kubvisa kwemasanctions akaitwa neAmerica, isu tiri kudhimanda kuti ngavamire kubata vanhu chibaro, ngavamire kumbunyikidza vanhu, ngavamire kupamba vanhu, ngavamire kuteera kuti vanhu vanoita zvematongero enyika vatirwe nevasori venyika yavo.
Mumwe anga achiratidzira mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Mbofana vanoti Sadik mukumira neZimbabwe iri kupesadzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Payaikurudzira kuti vana Smith nanavosta nanabota vaisirwe masanctions kuma1970 koye zvino chasiyiwa nachii? Handi vatungamiri vacho ivo vechitema vatave nawo iye zvino ndo vari kungoenderera mberi nekudzvanyirira vana veZimbabwe. Saka tinoona zviri kuitwa neSadak zvisiri izvo zvatinotarisira pane boka rinoti rinomirira zvido zvevanhu vepasi pasi raive boka richinzi Frontline States raimirira vanhu vaidzvanyirirwa munyika idzodzo.
Asi mumiriri weZimbabwe muBotswana vaHedin Batraishe Mukono weShuro vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwaitwa nevatsigiri veMDC Alliance kwashaya mutsindo nokuti pasi rose riri kumira neZimbabwe panyaya yezvirango.
I was overwhelmed by the support neZimbabweans vangariko. I did not see or hear of any adverse voices from where I was, but they are just lone voices. The idea is kusimudzira nyika yedu idzokere back to the best basket yatatiri of the region. Politics normally dzinozouya pavaya, but vanhu vakaguta politics dzestomach ndo dzinofanira kukurudzirwa.
Chimwe chizvangwa cheZimbabwe chauya kuzocherechedza zuva iri ndiye muzvare Edith Rwakumire, avo vanoti hunhu weMDC ndiwo huri kuita kuti zvirango zvisabviswe.
MDC since yasotora council yeHarare handiti, but Harare iri netsvina, mvura chacho hatizivi kuti tinganwa mvura inobva muuyu. Sepa ine different, tichiona kuti vakavhotera MDC still vari kurarama life inenge iri nani kumalocations avo, but still zvakangofanana zano vari kurwiwa nezano vari kurwana MDC takangofanana. Saka otherwise tiri kufarira ngangani inobata mai paMDC.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru neAmerica, Britain nesangano reEU zvauraya nyika. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols uye mumiriri weBritain muZimbabwe amai Melan Robinson vanoti nyaya yeuori ndiyo iri kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo muZimbabwe, vashandi vachiramwa mabasa uye vekunze vachitadza kuzovamba mabhizinesi munyika. Amai Robinson vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kusununguka kutaura nyaya dzeuori uye vanotyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muKhaburoni, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Mapurisa anoti nhasi asunga vaimbo wemutungamiri weZifa muzvare Henrietta Rushwaya avari kupomerwa mhosva yekuda kuedza kubuda munyika negoridhe vasina kubhadhara mitero yose inodiwa panhandare yeRobert Mugabe International Airport. Zimbabwe Republic Police yazivisa padandemutande rayo reTwitter kuti muzvare rushwaya vanga vaine goridhe rinorema makirogiramu matanhatu uye vanga vachienda kuDubai. Mune imwe wenyaya, bato rezano PF Masvingo riri kuchema zvikuru nekurasikirwa nenhengo yaro yeparamende yaimirira Mwenezi West vaJuice B. Omar ava varadzikwa nhasi muguta iri. VaOmar vanonzi vainge vatoshaya pavakasvika pachipatara chemakurira Memorial Clinic manheru ane zuro mushure mekurwara nechirwere chekuoma mutezo uye vasiya mudzimai nevana vatatu nevazukuru vasere. Vechidiki vesangano rinonzi People Power nhasi varatidzira pamuzinda weNigeria uri muHarare vachishoropodza kwavanoti kushungurudzwa nekuurayiwa kwevechidiki vari kuratidzira muNigeria vachiurayiwa nemauto nemapurisa. Murongi wemisangano musangano rePeople Power vamakomborero haruzivishe vanoti ivo sevechidiki vanoshishikana zvikuru nemashoko ari kubuda muNigeria pamusoro pemabatirwo anonzi ari kuitwa vanhu vari kuratidzira munyika iyi. Izvo zvazoita kuti vatume nhume dzavo kunoratidzira nekusiya gwaro renyunyuto kumuzinda uyu. Asi vaharuzivishe vanoti vashandi vepamuzinda uyu varamba kutambira gwaro ravo, chiitiko chavanoti chavatsamwisa zvaita kuti varonge kuzodzokera zvakare kunoratidzira muuwandu hwavo muzuva ravachazotara. Kuratidzira muNigeria kwakatanga musi wa7 mwedzi uno zvizvarwa zvenyika iyi zvichinyunyuta zvichida kuti rimwe bazi remapurisa rinorwisana nehumbavha reSpecial Anti-Robbery Squad kana kuti SARS riparadzwe vachiti rinotyora kodzero dzevanhu. Nepfenyuro yeBBC inoti mutungamiri wenyika iyi vaMuhammadu Buhari vakazivisa kuti vanhu vanosvika 56 nevapfumbamwe vafa mukuratidzira uku. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekumuzinda weNigeria muZimbabwe sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navaharuzivishe.
Chikonzero chikuru chatinera kuembasi yeNigeria inyaya yekutumira mashoko kuvatungamiri vemuAfrica, SADC, Africa Union uye nehurumende yemuZimbabwe kuti kumunyikidzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvemuNigeria vechidiki vari muNigeria, kumbunyikidzwa kwevechidiki vese muAfrica, kumbunyikidzwa kuri kuitwa vechidiki muNigeria hamusi kuzvisungudzika muNigeria chezviri kuitika kwese kuAfrica. So iyi ihondo yekuti tinofanga kukwanirwa tichibatana sevechidiki vari muAfrica tichirwisa, nekuti patainzi taona rusununguko kubva muutongwa hwevachena chinza kutunga sevatema, taifanga kukwanirwawo tichionawo rufaro, tichionawo rusununguko, tichiziva kuti hatichaoni kuti chipfuurawo nekiti. Mukarangarira donzvo reAfrica Union regore rinoiri ndere kunyaradza pfuti kusanezinzekanz patikuona kuti pfuti dzikuramba dzichitorira, pfuti dzikuramba dzichishandisiwa. So chaita kuti tinyanye kuda kuenda nhasi kuembasi yeNigeria inyaya yekuti tiri kuonawo zvinhu zvinorwadza kwazvo, kuti zviri kuonekwa nevamwe vedu vechidiki kuNigeria zvinhu zvatirosanganawo nazvo muno. Kusa kwari kuita sazi ikoko sinokusa kwatoda kuita ofereti muno kuti vechidiki taneta zvakwana sokwanira.
Matambirwo sei pamasvika pamuzinda weNigeria manga muine mapetition here amakwanisa kusiya?
Tasvika tine petition asi vanzi vanokwanisa kunge vachigamuchira petition iyo havapo nhasi. Tikavati aiwa, kana zvichine zvakatumwa nhumwa shoma nani kuti dziuwedze kupaiwo petition yedu imi mukasaigashira, tichazouya takawanda touya tozogarapo kusvika manzwa ununa dzedu, nekuti isizo hatingati tauya kuzotaura nemunyararo chinzwisana murukare moramba kuda kutora petition yedu. Saka petition tatinayo ende varamba kuigashira, saka tichadzokera tava ruzhinji takuwaradza simba revanhu.
Kune vamwe vanoti sei mafunga kunoratidzira pane zviri kuitika kuNigeria musingaratidzire pane zviri kuitika muZimbabwe?
Kune vanga vachifunza kuti vazotanga kunzwa nhasi. Haa, hakusi kuti kwanzi tatanga kurwisa nhasi, magara munotizivawa. Asi zvinoratidza kuti aiwo tawedzera magiya, kana taimbofamba mugiya namba waiko zvota mugiya namba 7.
Havanga vari murongi wemisangano musangano revechidiki rePeople Power vamakomborero haruzivishe vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSenate muAmerica nasi riri kutarisirwa kuvhota richitambira kuti amai Amy Coney Barrett vaite mutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court kutsiva chigaro chakasiyiwa namushakabvu Ruth Bader Ginsburg. Izvi zviri kutarisirwa kuitika kunyange hazvo bato rinopikisa remaDemocrats riri kupikisa danho iri richiti mutongi anofanira kudomwa neanenge akunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa svondo rinouya. Asi nekuda kwekuti maRepublicans ane nhengo dzakawanda, amai Coney Barrett vari kutarisirwa kuva mutongi wedare repamusoro-soro iri. Mwedzi waGumiguru mwedzi wekudzidzisa vanhu nezvechirwere chegomarara repazamu. Asi gore rino nekuda kwekupararira kwechirwere chekoronavhairasi kuzvipatara zvizhinji zvakanangana nekurwisa chirwere chitsva ichi zvosiya vane gomarara vari panguva yakaoma. MuSouth Africa munova mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere chekoronavhairasi muAfrica. Vanhu vakawanda kunyanya madzimai ane chirwere chegomarara anoti ari kutyira kutapurirwa chirwere cheCovid-19 uko vachichema-chemawo kuti vana chiremba vakawanda vari mubishi neCovid-19 kwete zvirwere zvakaita sezvavo. Australia yanyora tsamba yenyunyuto kukata ichigunun'una nekwainoti kumbunyikidzwa kwemadzimai 13 emunyika iyi panhandare yeDoha musi wa2 Gumiguru. Zvinonzi madzimai aya nevamwe vakawanda vakabatwa-batwa zvisina kukodzera panhandare iyi mushure mekunge paraswa mwana muchimbuzi zvakaita kuti madzimai aive pedyo avhenekwe kuti ndiwo here ainge aita izvi. Madzimai aya anoti haanawo kusumwa kuti sei vaibatwa-batwa miviri yavo. Mutungamiri wesangano rinoona nezvemashandiro evarapi vechivanhu reZimbabwe National Practitioners Association kana kuti ZINPA vaFriday Chisanyu vanoti kune varapwa vachiri kuita nharo pane zvenyaya yekuzvidzivirira kutapurirwa kweCovid-19 vachiti hakuna denda rakadaro, nekudaro vave kuchenjedzawo nhengo dzavo kuti dzisabvuma kupinza vanhu vakadai mumatare adzo nekuti vanotapurira vamwe varapwa nechirwere ichi. Ongorora yakaitwa munyika yakabudisa magwaro anoratidza kuti chikamu chakakurisa chevanhu vanorwara munyika vanotanga kumboenda kumatare avana godobori vasati vaenda kunorapwa kuzvipatara. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
VaFriday Chisanyu vanoti chirongwa chokuchenjedza nekudzidzisa nhengo dzavo chakambomiswa kubudikidza nemitemo yeCovid-19 iyo yaidzivisa kuungana kwevanhu senzira yekuti denda iri risapararira.
Pakatanga Covid-19 takavhara mameetings sedirective yechi yehurumende nyaya yechirwere cheCovid-19. Asi taona kuti iko zvinezvi sezvo government yatibvumira vachitanga kuungana asi takazvidzivirira tisati tavhura kuti taakunyatsokuparadza semazvese ngatipananei ruzivo rwecovid.
Vachisanyo vakayambira nhengo dzeZINPA kuti dziite basa radzo zvine hutsanana kuitira kuti murapwa nevanorapa vacho vasatapurirana denda reCovid-19. Vakakomekedza nhengo dzesangano ravo kuti chirwere cheCovid-19 hachinei nezvechivanhu asi kuti chinorapika chete kuzvipatara kwete kumatare avana godobori.
Tigadzire mamasiki edu ayo mudare medu pane kuenda musina kuzvidzivirira kubva kuCovid-19. CovidCovid-19 chirwere chisina chekuita nechivanhu. hachisarudze, hachina boda anisi.
Mutewezeri wa vachisanyo, amai sarudza ijaravaza, vakatsindira zvakataurwa na vachisanyo. Vachiti chirwere ichichi chiriko, uye zvave kuda kuti munhu wese atewezere zvakatarwa nebazi reutano kuti munhu wese azvidzivirire.
Ndinoda kutenda zvikuru kuti tikudzidzisa kuti vazive kuti vanacho chirwere asi vakoshesawo kuzvipatara kuti pavanenge vari vanofanira kuti vaongororwe zvakare nezvipatara zvatinenge tichishanda tichionerana pamwe chete. Ichi chirwere chiriko chatekesheka nyika yose asi tirikukurudzira kuti vanouya matare medu ngativashambadzei maoko avo tigone kuti vazive kudzivirira urwere ihwohwo.
Amai Jaravaza vanoti ichokwadi kuti kune vanhu vasingakoshese nyaya yekuzvidzivirira uye kune zvakare vamwe vanhu vasingatoziva nezvedenda iri zvokuti chenjedzo iyi inofanira kushambadzirwa zvakanyanya. Vanoti hapana nhengo yesangano ravo yakashaya kana kurwara neCOVID-19 nokuti vazhinji vacho vakawana dzidziso yakakwana nezvedenda iri asi vachaendera mberi nedzidziso idzi nokuti kune nhengo itsva dzakanyoreswa dzinodawo kuchenjedzwa nezve COVID-19.
Hatina kana any record kubva kuma members edu akabatwa neurwere nekuti pakutanga takadzidziswa neministra imwe atenda mama workshop vachitipa ruzivo chero muri vanhu vechinyakare asi zivai kuti tiri vanhu vanosangana nemhuri dzakasiyana vanofanira kuti vazive kuti inofanira kudzivirirwa nenzira dzekushamba maoko nekuve usina kubatana nekuve tinovhara miromo yedu kunyange usina mask asi taivadzidzisa kuti torai kana du kana chekuvhara muromo musingabatane nevamwe.
Amai Jaravaza vanoti vanhu vasere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushaikwa kwemari inodiwa nana chiremba kuzvipatara. Nyanzvi yezveutano uye vari mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vakati chinangwa chedzidziso iyi ndechekuti vanoshandisa mishonga yechivanhu pakurapa vave neruzivo rwekuti hapana mushonga wacho wava kushandiswa kurapa coronavirus uye chirwere ichi chikabata munhu agara aine zvimwe zvirwere kare zvakaita seshuga, itsvo, chiropa, mwoyo nezvimwe zvirwere zvinobata vanhu munhu iyeye anogona kurasikirwa neupenyu hwake kana akasawana rubatsiro rwepamusoro-soro. Chero zvazvo COVID-19 iri kuratidza kuti inenge yamboderera munyika zvichienzaniswa nepayakatanga. Denda iri rasimuka zvakare kunyika dzekumawirira dzakawanda izvo zvaita kuti zvikoro nemabhizimusi zvivharwe zvakare uye pave nekutyirwa kuti denda iri rinogona kunge richidzokazve zvine simba gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kerim
Zamis. Makateerera kuStudio 7 tikutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kHz.
Chedu chelife talk na 8 p.m. Nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19, zvirango uye sarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumwe munhu mumwe chete ofa nechirwere cheCOVID-19 kuulawayo. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro kunyange kuramwa mabasa kwevarayiridzi kuri kuenderera mberi. Vaimbova mutungamiri weZifa muzvare Henrietta Rushwaya vosungwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumire samba mbosha, zitumire kustudio 7@viewwaynews.com. Anukuni kaine mufaro, jini wenyu, jonga kande miri, mrimu Washington DC.
So who is it?